Takafunga kuti tinoda kuti tishambadze kune nyika dzose neiko kumusha ikoko kuti vazive kuti tinavo muhondo yatinayo yekuti tibvise hurumende yakanganisira vanhu yaiita kuti vanhu vatambure matambururo avaitaya. Saka takatinawo kuti tikwanise kuti tiburitse mahuman rights abuses arikumba. Regai tiita sei tiite zvokufamba zvinova zviri peaceful. Tikatanga kufamba takabva kuBrighton mangwanani tikafamba nemumatondo tikafamba nemumajogotywa kuchinaya. Ino angu anda kuzokwanisa kupedza 105 dzese dzakakwana nekuti dzaifambwa in 2 days because paita vamwe vanokuvara vamwe vanoneta vamwe vanodii saka vamwe vakazopedza zuva rechipiri kuElton Park Race Course kuLondon.
Asi ipo pamakafamba paduku ipapo makanzwa sei kana kuti kungopinda kwamakaita muurongwa hwekuratidzira nemutoo iwoyo?
Unonzwa kushungurudzika zvikuru kuti peini yandiri kunzwa ndichifamba iyoyi pamwe pane vamwe vari kutoita peini yakapfuura ivo vari kuita. Saka unenge uchinzwa kushungurudzika unozvibva wazvipira kuti ndinokwanisa kufamba chako kufamba ndichiita in solidarity nevanhu vari kutambudzika kumusha, vanhu vari kunzwa dzara, vamwe vari kurohwa, vamwe vari kushaikizwa, vamwe vari kushaikwa. Kufamba kunorwadza hongu asi handifu kuti kunopfuura kune zvatikutaura izvi kuitira kune vanhu vari kumusha.
Vazhinji vakada kuziva kuti kufamba kwamakaita imi muri kuLondon kunozobatsira sei kushupika kuri kuita vanhu kumusha, kunobatsira nemutoo upi?
Zvakunoita kufamba uku kunoita kuti awareness iraizwe yekuti vanhu vari kutambura kuZimbabwe. Ivo vari kuZimbabwewo vachiona kuti tinavo muhondo yatinayo, zvichiita kuti vamwe vachinje mafungiro avanenge vachiita nemamiriro akaita nyika yedu. Nekuti nyika yedu inoda kuti vanhu vabatane, vave nechinangwa chimwe chete, vazive zviri kutinetsa. Saka kuti muzviite izvozvoizvi zvoda kuitwa vanhu vakabatana, vanhu vachiziva kuti pane matambudziko akadai, matambudziko aya anokwanisa kugadziriswa nezvakadai. Saka ndo awareness yatinenge tichiita sei tichida kuti vamwe vedu mazimbabweans especially vamwe vari kuno kumadhayasipora vazive kuti no, kumusha kunoda kugadziriswa, kuchigadziriswa nesu nekuratidzira nemutoo wakasiyana siyana.
Tinozwawo zvakare kuti ihwo urongwa hwekufamba uhwu hwanga hwakananganawo nekupemha mari yekubatsira vanotambura.
Ichokwadi, nekuti vanotambura vanenge vachida kubatsirwa ivo vari kumba, vanenge vapinda kana mudhorobho kana mui vanenge vachida kubatsirwawo. Saka ndidzo mari dzacho dzatinenge tichida kuti dziungane kuti vanhu vagobatsirikana.
Mune tarisiro here yekuzopinda mune kumwe kuratidzira mune ramangwana?
Hongu, tichange tichienderera mberi nezvirongwa zvakasiyana siyana nekuti zvirongwa zvedu zvinosiyana siyana. Dzimwe nguva tinoita zvimwe zvakasiyana nekufamba, tinenge tichizokuzivisai kana tichinge taronga zvimwe zvirongwa.